Vatambi avanoti kambani Africa Bet inotambisa njuga muchinoi iri kutadza kuvabhadhara mari dzavanenge vahwina vachiti havana mari. Vatambi avanoti havasi kufara nekutadza kubhadharwa vachiti kambani inofanirwa kuongororwa nehurumende kuti sei yakapiwa rezinesi iyo isingakwanise kubhadhara vanenge vahwina. VaErasmus Dzikiti vakahwina mari inosvika mazana matatu pamatiketi maviri pazororo rekisimusi vanoti Africa Bet yatadza kuvapa mari yavo nhasi. VaDzikiti vanoti havasi kufara sezvo vachifanirwa kudzosera mari yavainge vakoreta kutamba njuga yebhora rekuBritain.
Maitiro acho avari kuita vanhu ava zvakuratidza kuti panenge paine chimwe chitsotsi chinenge chiri kuitika pakubhadharwa kwedu. Apa mari tinenge takwereta, saka munhu anengeda kudzoserawo kana uchinge wabudirirawo pane mamwe matikets avanenge watambawo. Sane zvakuitika zvekuti wakunyemwa mari dzako wakuramba uchiendesana nevanhu vanenge vakwereta vaya.
VaDzikiti vanoti hurumende inofanirwa kuongorora makambani anotambisa njuga kuti vaone kuti ane mari yekupa vanenge vahwina here kana kuti vatorerwe rezinesi.
Hurumende inofungidza inofanira kuongorora vanhu ivava vave mabetting kuti vanenge vaine mari dzinokwana here kana vasina, zviri nani vatorerwe malicenses avo vovhara.
Mumwe mutambi wenjuga yemabhiza vaFelix Motsi vanoti vatadza kuwana mari yavakahwina inosvika madhora makumi mana nemapfumbamwe vachinzi Africa Bet haina mari. VaMotsi vanoti vanzi vaende kunobhadharwa mari iyi kuHarare, asi VaMotsi vanoti havana madhora mashanu ekuenda kuHarare kunobhadharwa sezvo mari yakapera nekisimusi uye vanoti kuHarare hakusi iko kwavakatambira.
Ini ndanzi ndiende kuHarare, ndinopiwa mari yangu Harare. Mari yacho ibasa handina, zvitori nani vatovhara kutovhara zvavo betting yacho, zvitori nani.
Asi mukuru weAfrica Bet muchinoi Muzvare Ethel vabvuma kuti kambani yavo iri kuita dambudziko rekubhadhara vanenge vahwina. Muzvare Ethel vanoti vanopa vanhu vanenge vahwina zvichienderana nekuti ndiani atanga kuhwina. Nekuda kwekushayikwa kwemabasa munyika, vanhu vakawanda zvikuru vechidiki vave kurarama nekutamba njuga dzebhora dzetimu dzemhiri kwemakungwa kunyanya dzekuEurope. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.